Vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti vachadzokera kumatare kunokwikwidza mhosva dzavakabatwa nadzo dzekunyora manyepo pamagwaro emabhizimisi avo pamberi pesarudzo dza2016. Asi vaTrump vangabudirira here kuti mhosva dzavo dziraswe sarudzo dzisati dzaitwa muna mbudzi? Mutori wenhau weVoice of America Scott Stearns anoti panyaya inotevera yandinokuverengera.
VaDonald Trump vanoti svondo rapera vakakanganisirwa nemutongi wedare remuNew York uyo akavapa zvikonzero zvizhinji zvekuti vadzokere kudare repamusoro vachikwikwidza mutongo wacho.
We're going to be appealing it on many different things. He wouldn't allow us to have witnesses. He wouldn't allow us to talk. He wouldn't allow us to do anything. The judge was a tyrant.
Takatiri kudzokera kumatare kunopikisa kubirirwa. Kuri pachena kwatakaitwa uku. Tine zvikonzero zvizhinji zvokuti mhosva idzi dziraswe. Mutongi akarambidza vafakazi vedu kuti vape uchapupu, akatirambidza kutaura. Aisati bvumidza kuita kana chinhu. Mutongi aitidzvinyirira.
Svondo rapera vaTrump vakabatwa nemhosva 34 dzekunyora zvekunyepa pamagwaro emabhizimisi avo nechinangwa chekuti vavhoterwe kuti vatungamire nyika muna 2016. VaTrump vanoti mhosva idzi dzakagadzirwa nevatsigiri vaBiden. VaBiden vanoti kuwanikwa nemhosva kwakaitwa vaTrump kunoratidza kuti hapana ari pamusoro pemutemo. VaBiden vanoti
now he'll be given the opportunity as he should to appeal that decision just like everyone else has that opportunity. That's how the American system of justice works. And it's reckless, it's dangerous, it's irresponsible for anyone to say this was rigged.
Vachapuwa mukana wekudzokera kumatare kuti mhosva dzavari kupomerwa dzitariswe zvakare. Ikodzero yavo. Ndiwo mashandiro anoita mitemo yedu yeAmerica. Asi zvakaipa zvine ngozi uye hazvina kunaka kuti munhu ati mhosva idzi ndedzemubikirwa nekuti haasi kuda kutambira mutongo wedare.
Vanodzidzisa zvomutemo pachikoro chapamusorosoro cheGeorgetown Law School muzvinafundo Ed Smith vanoti pakudzokera kumatare magweta avaTrump anogona kuti nguva yakaparwa mhosva dziri kupomerwa vaTrump yarebesa vachiti
the statutes are so broad or ambiguous that it could cast a net too widely and people caught up in that net wouldn't know exactly what it was they were facing, wouldn't understand what the law prescribes and what the law allows given the wording of the statutes.
Chikamu chacho chemutemo chavari kutongwa nacho hachina kukurisa here uye kusanzwisisika zvekuti mambure acho anogona kubata munhu asingatombozivi kuti chii chiri kuitika.
Muzvinafundo Smith vanoti magweta avaTrump anogonawo kutarisa kuti mutongi akabvumidza humwe humbowo hwaisafanirwa kushandiswa here kana kuti akarambidza humwe humbowo hwaifanirwa kushandiswa nemagweta avaTrump kunzwikwa nedare. VaTrump vanogonawo kuudza dare kuti magweta avo haana kuvamirira zvakakwana. Muzvinafundo Smith vanoti
he will likely await sentencing. That way he has, and his attorneys have, a full perspective on what exposure he faces, rather than doing a piecemeal, which, among other things, burn up Mr. Trump's financial resources. Ndinofunga
kuti kutadza kwemagweta avaTrump kuramba kuti mudzimai anoti akaita zvepabonde navaTrump, Stormy Daniels, ape ufakazi, kunogona kuva chikonzero chakakwana chekuti vaTrump vaudze dare kuti magweta avo
John College of Criminal Justice vanoti zvisinei negwarara vachatora havaoni vaTrump nemagweta avo vachibudirira kuti vange vaendesa mapepa mutongo usati wapiwa musi wa11 mwedzi unouya.
This is not a quick process. I don't see even if the appellate division regards this case as special and urgent because of
izvi hazvigoni kuitwa zvechimbi chimbi kunyange nyaya iyi ikatorwa sekuti yakasiyana nedzimwe zvikuru takatarisana nesarudzo yemutungamiri wenyika handioni zvichiitika sarudzo yemuna mbudzi isati yaitwa.
Muzvinafundo Smith vanoti hazviratidzi sekuti matare achakwanisa kutambira chichemo chavaTrump musi wesarudzo usati wasvika vachiti
Kana mhosva dzavaTrump dzikatadza kuraswa sarudzo isati yaitwa, vaTrump vachava munhu wekutanga kukupidza kuva mutungamiri weAmerica aine mhosva mumatare. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVOA, mukaiverengerwa neni Chanonoka Wande weStudio 7.